mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 21 gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare ramajestate rinomisa gwaro rekusungwa kana kuti warrant of arrest yava tendai biti. Vasi vang'irizwe Nkomo vanoti vane kodzero yekukwikwidza kuva mutungamiri webato rinopikisa rezapu. Musika wezvigadzirwa weZimbabwe International Trade Fair unotanga nhasi muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana maviri ane makumi mana nevasere 248 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nemapfumbamwe 4569. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vave zviuruzana nemakumi maviri nezvisere zvine mazana nemakumi masere nematanhatu 128,186. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nezviviri zvine zana nemakumi mana nevashanu 2,962,145. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nezviviri nemazana mana nevatatu 2,082,043. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutongi wedare ramajestate muHarare amai Chido Garwe vanonzi vakabvisa magwaro avange vapa mapurisa kana kuti warrant of arrest ekuti vasungwe mutevedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vatendai biti. Vabiti vari kudare iri vachipomerwa mhosva yekutuka chimwe chizvarwa chekuRussia Alishina, asi vari kuramba mhosva iyi. Muchuchusi mukuru wehurumende vaMichael Reza ndivo vange vaisa chikumbiro chekuti vabiti vasungwe, asi gweta ravabiti vaAlec Mchadihama vati vabiti vainge variko kudare. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Zvakaitika ndezvekuti isu tanga taenda kudare navabiti katosvikako makuseni na8:30. Saka zvakazoitika ndezvekuti isusu taifunga kuti tiri kupinda mukoti number 14, ndobva tagara panzi tikoti 14. Nyambishirwa rekodhi renyaya yacho rarainiswa kune imwe koti inonzi koti number 9. Saka isusu takamira paya tachitsvaga kuti rekodhi iri ichaenda kunani, sezvo mutongi wacho anga asiko. Ndobva ari kunzipo zita ravabiti rakazodaidzirwa kukoti number 9 pakazoitwa warrant of arrest yachona. Asi isusu takanga tiripo, vabiti vanga vatoripo, yakazodaidzirwa na 9:03 dzemakuseni, ivo vanguri vauya na 8:30. Saka zvisiku tizvo vanga vairovha dare kwete, vanga varipo chete kuti vavasingazivi kuti nyaya iri kuitwa kupi. Saka patakazodzokera ikoko takazoenda kune mutongi wemukoti number 16 kutaura kuti Kanzipa po kaito wa endo sares. Tanga tuto ripo tuto saka wo tuto tiga mo kochi ik. Tuba wa endo sares iya ya to. Iya ko sende ko paru ki. Taga apana kala zi kika. Ae chusu ni wanam chichi zi wawa wabitu wa makara wa chiro wa kukoti. Ae pawawa ya wa wanda wa chigwati ni hewe ili. Ili mo kochi namba 9. Wa chitra wa fakazi wa hindi. Jeshi hivi zaguni ipa zeka zeka. Kazi na anumsoro hizi zaidi wa namtiki. Kama kijana wati apana kana chakrian sana wadik. Juu saka wazo waga tu kansira waranda sarek ya chota.
Saka inya ipi yanga ya indra wabiti kudari?
Iyo ya yewuzi yarubu mini zero wa mwuse ya kuti wakarua umu nanozi Tatiana Alishina Panzete kuti namba 17 kwa kai kuku kudarezo mwosu Kwenye ya chino ya ngairi kuhoni kuhu ya chino ya mwosewa
Saka ya aguzo nzikikwari ni nyayai?
Saka nyayai nikia zuka zakare kudare mfasebe ni Oktober kurenedi kukusu namba 9
Iwo vachuchisa wakupaye remapepa yesa amuru kudauti nyayai itangi?
Ah, mamo terapiwa, mamo terus agak cegah. Hanya je lu, ini ibu sendiri. Waktu tu kamu lu, si si jauh sudah mula. Apa nak apa masih baga anda? Tiada ibu si tuan cegah tuan atau tinggal jiru, ada babi kisah. Saya masih baca tiada. Aku mesti tunggu tiga hari. Waktu si jauh kaya dah agak cegah. Kurang mula ni, kan? Waktu kucuka kan? Waktu apa nanya ya? Saya sudah apa nanya ya? Saya kandu, saya tunggu boleh preparation ni.
Bwetara wabiti wa Alec Mchadi Hama, vange vari paru na Remu Harare na Blessing Zulu West Studio 7. Zvichitevera musangano wakaitwa nebato rinopikisa reZimbabwe African People's Union, ZAPU, uyo wakavhotera kuchengeta mirayiro inobata avo vanoda kukwikwidza kuvatungamiri vebato iri. Pava ni matauro wekuti mitemo yakange chida kudzikwa iyi yakange yakanangana nekudzivirira mwanakomana wevaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo vasivangirizwe Nkomo kuti vasakwikwidza kuva mutungamiri webato iri. Kukwikwidza kuva mutungamiri webato iri, mutemo weZapu unoti munhu anofanirwa kunge andi nhengo yebato iri kwemakore mashanu. National People's Council yeZapu mumatunhu eBulawayo, Harare, Britain, United States ne South Africa akavhota 24-18 kuti mitemo isachinjwa. Tabata mutauriri weZapu vaEpitule Tembani Maposa kuti vatiudze zvizhinji.
Takati tiri musangano pakabuda mufungiro wekuti dai decision yakatorwa neNPC mugore ra 2019 apo taigadzirira Congress ya 2020. Decision yacho yaiti iyo. Munhu anoda kukwikwidza kuti aone chinzvimbo muNational Executive Committee anofanira kunge aine makore matatu anotevedzana ari nhengo yebato. Yaitaura zvakare kuti munhu anoda kukwikwidza kuva mutungamiriri webato anofanira kuve nhengo yebato. Kwemakore mashanu zvitevedzana. Inano yakatorwa muna 2019 apo taigadzirira Congress. Asi vhiki rapfuura iro pakaita miono yakuti dai zvashandurwa izvi, dai nhano iyi yarasiwa, tangoregera umwe upi neupi zvake anoda kukwikwidza akwikwidza. Asi mekokupedzisira takazovhota. And mabudiro evoti ano akaonesa kuti vari kuti decision ya 2019 ingaigare iripo itevedzerwe vakawanda kupfuura avo vanga vachida kuti irasiwe isatevedzerwe. Saka ndo mawiro akaita musangano uyu.
Manhamba abuda muvhoti anoita seasina kunyanya kusiyana. Izvi zvaitwa hazvichakonzeri mutauro here mubato reZapu?
Ichokwadi, manhamba haana kunyanyosiyana. Asi at the end of day tanga tichifanira kuva nedecision. Zvakare tiri kunyanyokutsikana kuti decision taitora nenzira inofadza munhu wese zvakare inosanganisira munhu wese yatinoti inclusiveness. Saka i decision yedu tese sebato i decision inobata munhu wese webato nyangwe anga achipikisana nayo. Parizvino andingade kuconfirma kana kutaura mazita evanhu vari kubatikana kana vanhu vari kuva affected ne decision iyi.
Avo vange vari mutauriri wezapu vaEpitule Tembani Maposa vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Tabatavo vasivangiriswe Nkomo kuti vatiudze maonero avo pamusoro penyaya iyi.
Mutemo uyu wamuri kutaura nawo mutemo wakaitiwa NPC, National People's Council, which is the body that sits and makes laws, wanoita mutemo in between congresses. Saka mutemo uyu wakabumbiwa NPC yacho asi hausati wasvika ku Congress. Saka since last week vakuru vebato rezapo vanga vachikurukura nenyaya yacho iyoyo. Kukasvika this past Saturday ma elders eparty ekumateveleni South vakakurukura nenyaya yacho vakazobuda ne conclusion yekuti inini Michael Sibanglizwe Nkomo ndino qualify kukwikwidza kuita mutungamiri webato rezapo.
Vankomo, nyaya yekuti imimi hamufanirwi kukwikwidza kuita mutungamiri wezapo yakabvepi?
Nyaya iyi yekuti inini handikwalifai kupinda mumakwikwi iyawo nyaya yacho yakabva pekuti pane munhu akaenda kumidia nenguva ndichisimuka ndichisimudzwa nebranch yangu yekumapisa kuti ndiite basa achitaura kuti Sibanglizwe wacho atimzive. Sibanglizwe wacho haisi memba yezapo. Asi zvinoshamisa ndezve kuti inini I've been a member of zapo since revival. I'm a card carrying member, fully paid up member yezapo. Makadhi angu yese ndawapa ma elders nesaratay kuti vaongorore. Saka vakaona kuti ari right ndine kodzero rekugara nekukwikwidza mupati in the position I'm contesting for. That's the position nyaya yacho iyoyo.
Avo vange vari vaSibanglizwe Nkomo vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Musika wezvigadzirwa weZimbabwe International Trade Fair wegore rino uri kutarisirwa kutanga nhasi kunhandare yeZimbabwe International Exhibition Center muBulawayo. Nyika gumi dzinoti Botswana, DR Congo, Indonesia, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, South Africa neTanzania dzinonzi dzakazivisawo kuti dzichange dziripowo gore rino. Show iyi ichange iripo kwemazuva mana kusvika nemusi wechishanu uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vari kutarisirwa kuivhura zviri pamutemo. Dingindira regore rino rinoti showcasing the new normal for business and industry realities and opportunities. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti uyu mukana wakakosha zvikuru kumakambani emunyika. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chandikade kujekesa ndechekuti International Trade Fair yakakosha munyika nekuti mukana wekuti vemabhizimusi uyewo isu zvakare senyika tinge tichishambadza kune vemabhizimusi wemuno uyo zvakare kune dzimwe nyika. I think izvozvo ndo zvakanyanya kukosha. Uyewo senyika tichishambadza maopportunities arimo kuita zvemabhizimusi. Kune nyika dzakawanda dzinenge dzichiparticipata mabhizinesi nyika dzakawanda anenge achiuya achida kuonawo zvatiina zvomuno. Saka hatingi zvakakosha kuti tinge tiine mikana yakadai inoita kuti tinge tichiita showcase kana kurakidza zvatinoofa nekuti zvakawanda zvatiinazvo munyika in terms of maopportunities ekuita zvemabhizinesi nekuita zvemainvestment bizimwe zvacho zvinenge zvisingazivikani.
Tinoona kuti gore rapera ZITF haina budirira nenyaya ye COVID-19 munotarisira kuti pane shanduko ingavepo gore rino.
Of course gore rapera yakakanganiswa nenyaya ye COVID hongu COVID gore rino tichinayo, but as the global economy recovers, as the continental economy recovers, adimu kanawo zvakare kuti tinge tichirakidza dzimwe nyika, ma business people kune dzimwe nyika, ma investor kune dzimwe nyika, ma opportunities arimo muZimbabwe.
Tinoona kuti nyika yakatarisana nezvimhinga mpinyi zvakasiyana siyana munyaya dzemabhizimusi. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Hongu tine ma challenges in terms of doing business, but wo zvakare pane mikana iripo yekuti vanoda kuita zvemabhizimusi vanogona kunge vachi exploita across my different segments nema sectors economy yedu. Tine mikana yakawanda yekunge vanhu vekunze vanoda kuita zvemabhizimusi muno, uyewo zvakare vanhu vari muno vachisangana nemamwe mabhizinesses vachicreata manetworks ekuita mabhizinesi, mapartnerships, I think zvakakosha izvozvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday rinoti bato riri kutonga reZANU-PF rinoda kumanikidza vashandi vehurumende kuti vapinde chikoro charo cheHerbert Chitepo School of Ideology kuti vadzidziswe kugadzirira sarudzo dzemuna 2023, izvo zviri kushorwa neavo vanoti ZANU-PF iri kuedza kukanganisa pfungwa dzevashandi vehurumende. MuNewsday makare, umwe magistrate anga achishandira kukariba asi yabasa achipomera Judicial Services Commission mosva yokusamubata zvakanaka. Magistrate Tafadzwa Mhlanga vanoti vakabviswa kubva kumvuma vachiendeswa kukariba pasina chikonzero. Chronicle rinoti Bishop Ephraim Lovu vemumusha weEnaleni kuBubi kuMatebeleland North vakashaya manheru zvichitevera kupiswa kwavakaitwa nepeturu vari mumba mavo. Mudzimai wavo anoti vakarwiswa nevanhu vasingazikanwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Se pa Studio 7. ZvemuZimbabwe zvinorwadza. Ndikamuteerera tinomudaisa chinyoka murume uyo achitaura kuti nzvimbo dziri mumaruzevha hadzisi dzevanhu vagariremo. Saka isu semaZimbabwe zvatinacho chiwo nhasi uno parinhasi tinoti takaita independence. Tinoti ivhuri ndiro rairwira, vanoti ivhuri ndiro rairwira. Saka chatakaona chii? Takazorwana ivhu racho here? Kana zviri zvotonzi nzvimbo dziri mumareserva dzidzenyu dziri mumakuma president, ndo zvinovapa simba here kuti vanongoskorobvisa vanhu zvekuganya bvura vanhu vachivabvisa mumagere vasingaremekedze makuva emadzitateguru? Vakumarume semaZimbabwe takasasvinura ka. Rimwe rezuva tichakana takubviswa ucitizenship hwedu takunza tisi maZimbabwens. Chokwadi takasapepuka, takasamhanyamhanya tikabvisa monista inonzi ZANU-PF igai, tiri mudisaster hombe. Makanzwa mashoko aitaura natinomudai sechinyoka. Ndekutoratidza kuti ava navana vanogona kuita zvese zvese. Tarisai muone vanhu vari kunzvimbo dzavagero vari kubviswa sembwa. Vagara makore nemakore, misha yemadzitateguru yonzi haisi nzvimbo yenyu.
Magadini vana mukoma Jonga Kandemiri, tinokutendai timu yeStudio 7 nebasa gurura munoita. Ini ndinoda kutaura kuti haachamisa aenda nenyika. Ndakashamisika ndichifonera gogo wangu kuZimbabwe kumaruzevha uko vavane 92 years vachitaura kuti haamuzukuru chamisa aenda nenyika. Madira atinoita chamisa akangofanana nemadira ataita Robert Mugabe 1979-1980. Chamisa aenda nenyika kana machembere kuzvigayo vaakungotaura kuti chamisa chete chete. Saka advice yangu kuna mukoma chamisa nokuti chigaro matopiwa. Madiwa nepasi, madiwa nenyika, Mwari akatokuzodzai. Musazogarisa pachigaro sezvakazoita Robert Mugabe. kana mangopinda papawa chete gadzirisa izvinhu zvifambe kana muchinge magadzirisa mubva muchiri kudiwa nevanhu.
Makadini zvenyu vatefenyuro vestudio 7? Aiwa, ndinofarawo zvangu nenhau dzamunotipa maererano nezvinhu zvee zvichiitika munyika medu muZimbabwe. Dzakanaka chose, asi kuti chinhu chiri kundishungurudza iZBC, iyo Radio Zimbabwe neZTV. Handizi kuti recruitment criteria inoshandiswa kuti upinde basa kuya kuya, asi ndeye chibhodha geze kuti munhu unofunga kuenda kubhodha geze wondoitwa indoctrination. Brain wash wotokuwadzwa brain zvokuti haushaoni chaiko chaiko, hauchakwanisi kutaura zvinhu zvinenge zvichiitika paground, waakutongotaura zvinhu zviri biased ende zvinopedzisira zvakutongobhohwa. Chero benzi, chero bofu ripi, chero zvinoenda kuchikoro, munhu upi zvake anongoona kuti izvi ndizvandiri kutaurwa izvi ndezvenhema, plus hazvina chokwadi mukati, everything is biased endi zvakutopedzisira zvakubhohwa. Yes, of course, ndonzi kuti vano maprograms anoitwa maprograms anoitwa nana Tete Tilda. Asi ndoda kwokuti ndatongova nethat attitude, handichakwanisi kuvateerera. Ndongoona sekuti everything is now dirty, as everything associated with ZBC, handichadi kuzvinzwa.
Moroi vawande, ndiva masunda nemhuri yavo. Tiri kuda kungoti timhoresane pamushini yenyu iyoyo yemunosevenza iyo. Muri kuita zvakanaka zvikuru, tinokuremekedzai zvikuru. Asi bata basa renyu zvakanaka. Ndoda kungotaura zvangu nyaya pfupfupi kuti vachamisa ngavachiisa mireza yavo pese pese, muri kungozvionerawo. Takatitaura kare kuti kuchauya mashura, nguva iri kutevera iyo muchamaona mashura achazouya nhaika. Musacha zvenyu vanhu veZimbabwe, mashura ari kuuya iye zvino. Takazvitaura kare kuti kuchauya mashura, sateedzera vana monzo ravo, chirwere chiri kupinda mevari. Ndo mashura etiri kutarisa vaiwayo kuna namonzura uko. Mashura ari kuitika kuna namonzura. Mukaona zviri kuita kuna namonzura izvo, ndo anonzi mashura iwayo. Chiregai muone mashura achauya, vanhu vese vachashamisika zvikuru. Saka musazvitya izvozvo. Mukatarisa zvakaita kumapurazi, kumamaini kwese uko, vari kungotobora tobora. Hapasisina pavahwande, hapasisina kana chinhu. Zvinhu zvese zvakapera kudhara apa, pasina chavachamirira, zvakatopera kudhara. Musava nekurwadziwa nazvo izvozvo. Saka tiri kuti kwevari pahurumende iko zvinei vari kutonga, hapasisina chinhu chose chavari kuita, kwakungotobora tobora nyika yese. Maita yenyu zvikurusa. Ndiva masuda ari kutaura zvitangei.
Makadi pastudio 7, tinokutendai nenhau dzamunotipa. Nikuona kwangu ini ndinoona sekuti vanhu tongopomera hurumende kuti hurumende ZANU PF. Asi isu vanhu pfungwa dzedu ndopfungwa dzina madhaka, ndopfungwa dzedu hadzifungi, hadzidhonzi zvakanakanaka. Tisazorishipomera hurumende kuti vamunangagwa vadii vadiwa munangagwa. Kana iwo Mwari vakangoti Zimbabwe ichanaka nenguva yayo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mangwanani ano nyika zhinji pasi pose dzinenge dzakatarisisa nokuteerera mashoko achaturwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden pavanenge vachitaura kuUnited Nations General Assembly muNew York. Madzisawira eAmerica mazhinji havasi kufara kuti kubva zvasarudzwa vaBiden hapana mutsauko mizhinji yavati vaona mukudyidzana kwavo neAmerica. Vachitaura kuUnited Nations General Assembly kwekutanga semutungamiri weAmerica, vaBiden vanotarisirwa kukurudzira madzisawira eAmerica uye nekuvimbisa kurwisana neCOVID-19 pasi pose. Mukupedzisa hurukuro yedu yatakatanga nezuro, vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vanoti kumira mberi kweUnited Nations General Assembly kunopa vaBiden mukana mukuru wekusvitsa pfungwa dzavo nezvinangwa zvavo kumadzisawira nevamwe. chimwe chezvinhu zvikuru zvichada kutaurwa nava Biden inyaya yemamiriro akaita COVID-19 pasi pose, pamwe chete nekuratidza kuti America yatora zvakare chinzvimbo chayo chekutungamirira nyika dzose pasi pose. Ndatanga nekubvunza vamanduna kuti dzimwe nyika dzinoona sei utungamiri hwava Biden pamwe chete neutungamiri hweAmerica.
Vamwe avo vanenge veChina vakaona kare kuti vakazvitaura vivo pachavo kuti kuchinja kupinda kwavaBiden kuchibuda vaTrump hapana chinochinja. Stance yeAmerica kune China, kune Russia and so on, dzimwe nyika dzakaita sana Cuba, Venezuela, is always going to be hostile. Saka havaoni chakachinja, havanyanyo zvitarisira. VaBiden vanga vachitaura vachiedza kutaudzana nemachina mazuva apfuura zvinenge zvaramba kuitika, nekuti vakaona karo kuti dialogue chaiyo vaBiden is same navaTrump in approach, kungosiyana kweapproach asi maresults and attitude yavo kune nyika dzakaita sana China nana Russia zvakangofanana.
Vamanduna, France ingakanganisa vaBiden nenzira ipi?
I'm sure vekuFrance vanenge vachange vachitarisa nzira dzakasiyana-siyana kuti vakanganise America, whether direct or indirect. Yekutanga ndingati panyaya dzekukooperata pavanga vachiita kuchiuto muchava ndofunga vachitanga kudzora mashure, especially kuEurope ikoko vanogona kutanga kusebera mudhuze mana Russia kuEurope kuya. VekuFrance vaka kunyaya dzebusiness neinvestment, kana pange panga pane madhira neinvestment yekuAmerica yanga ichinda ikoko, vanogona kuva kutasa mapartners kuti vabuditse maAmerican mumadhiri wayo. Kunana Iran kuya, France yanga ine mainvestments akawanda ayaita yanga yaregera nenyaya yekuti panga pane masanctions at the behest of my Americans. Saka pamwe muchaona vaakudzokera kuya kunotaurana na Iran nana Russia China kuti ngatiitei mainvestments and become more friendly kunyika dzavakange vambosiyana nadzo vachiteerera direction yeAmerica. Saka pane nzira dzakasiyana-siyana dzavachaedza.
Ko, panyaya yeCOVID-19 pasi pose, pane zvamunotarisira kuti vaBiden vachataura here uye chingava chii?
I'm sure panyaya yeCOVID vaBiden vachapa mashoko ekusimbisa dzimwe nyika kuti vafambe nenyaya yekuvaccinate vanhu. Zvobatsira nekuti mavaccine acho mazhinji anogadzirwa neAmerica, saka commercially as well zvozvivabatsira kuti nyika dzinzi dzive dzikwanisa kuaccessa mavaccine aya anogadzirwa nemakambani avo. Of course pane maconcerns avainawo avatotaura kuti vanhu vasauye vachiungana kuNew York for UNGA vachitya kuti pangaite super spreader muNew York iyo neCOVID. Asi overall message yavo inenge iri kusimbisa magovernments edzimwe nyika kuti vafambe nemaprogramu avo ekuvaccinata, sezvo ndo zvichakwanisa kuti global economy imuke zvakare kana nyika zhinji dzakwanisa kuvaccinata vanhu vakawanda.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare raMajestrate rinomisa gwaro rekusungwa kana kuti warrant of arrest ravatendai biti. Vasi vangilisi venkomo vanoti vane kodzero yekukupidza kuva mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union. Musika wezvigadzirwa weZimbabwe International Trade Fair wegore rino unotanga nhasi muBulawayo. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.